Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 4/2018 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC yokurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarairidzi mumusangano unonzi hauna zvawabuda nazvo zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chekuti hurumende dzose dzemuAfrica dziise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo munyaya dzezveutano. Kurudziro iyi inoya apo vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze uye kupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera, vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika nepamusana pekuti hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji munyika. VaMadzorera vakurudzira hurumende kuti izadzise chibvumirano cheAbuja Declaration icho chakasainwa muna kubvumbi 2001 nenyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe, chinosungira hurumende kuti iise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika gore roga roga munyaya dzeutano.
Nokuti chibvumirano chatakaita kwakudhara manje kuAbuja before the inclusive government kwakaitwa chibvumirano chokuti izvo mahurumende esem Africa ngaape 15% yebudget. So budget yedu kana iri $1 billion yegovernment yese, 15% ye $1 billion inofanira kuenda kuhealth sector. Izvozvo hazvisi kuitika izvozvo. Zvakamboiza takaposa tazvigona munguva ya inclusive government. But after that, you know, so I'm going to be single deteriorator. Gorena and Zutri Pai, kuma 8-9% ago. So, government gave 15%, apanachino mbo ikones. Ngawa zigise percentage, yavano pakune mama minister, agaita se defense and security, weisa ku health. Kana, so waru kutuwa razokuti health sector is an essential critical sector, zeshua, vachish believe maana zao. Ngawa ise maria kakwana.
VaMadzorera vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kutoda kuti hurumende isvike painowirirana nevari kuramwa mabasa ava, kwete kuti irambe yakaomesa musoro veruzhinji vachiramba vachirasikirwa neupenyu.
Ngavakompromise, ngavatsvage, ngavagume homwe dzavo, because my doctors are on my genuine grievances. Ngavaite plan yokuti tichakuwedzerai mari zvakadai, tozokuwedzerai, tozokuwedzerai after 6 months, tozodai kusvikira muhoro wavo waakusvika panotarisikawo. Maon call allowances avo vari kutaura kuti vagona kubhadhara $10 an hour yavakawirirana muna March last year. ngavati right takupai zvakati towedzera ne 50 cents after 3 months tozowedzera ne anything chinoradza kuti izvo vari ku accept kuti izvo machiremba shua haasi kubatwa zvakanaka murwa vavana kumira zvakanaka
gore rino hurumende ne budget rinosvika $8.16 billion uye bazi rehutano riri kupihwa mari inoita $694.5 million zvinova zvikamu zvisere nechidimbu kubva muzana mari iyi iri pasi zvikuru pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kukurudzirwa muAbuja declaration munyori mubazi rezvehutano Dr. Gerald Gwinji varamba kutaura pamusoro pekuzadzwa kwezviga zveAbuja declaration vakati taure negurukota rezvehutano vaObadaya moyo taedza kubata vamoyo asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti dai hurumende ichizadzisa zviri muchibvumirano cheAbuja declaration ichi zvinhu zvingadai zvisina kuminama mune zvehutano munyika asi vaGweru vanotiwo kupa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabudget renyika kunopa hurumende dambudziko rekuti mamwe mapandiko ehurumende anozowanawo mari isingakwane pakatariswa nyaya yekuti homwe hurumende yakaboka
dehurumende yedu yeZimbabwe yakatanga kuzvigadzirisa izvi kaudai yakatanga kutopa budget rayo rehutano risvika ku15% ingadai zvichemo zvana chiremba zviri zvishoma ndinoziva kuti zvinosanganisa equipment yavanoshandira yavanoshandisa pavanoshandira uye zvenyaya dzemari
Zvichakadai sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association iro rine nhengo dziri kuramwa mabasa rabuditsa mashoko ekuramba zvaziviswa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa kubulawayo nhasi zvekuti vana chiremba vabvuma kudzokera kumabasa mushure menhaurirano dzinonzi dzaitwa kubulawayo kwakare nhasi pakati paamai Mnangagwa nenhengo dzesangano iri gwaro rabuditswa nesangano iri rinoti vana chiremba vakamirira kunzwa zvabuda musangano uyu kubva kunhumwa dzavo rozonobvunza nhengo dzaro kuti rotora gwara ripi vana chiremba vava nemazuva anodarika mwedzi vachiramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze pamwe nekupihwa zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vedzimotikari vanoti havasi kufara nemhosva dzemumigwagwa dzavari kupomerwa nemapurisa ekanzuru yechinoi Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
tasanganana napemani mutekiritari wemuta anga achizvimbodzisa kumaunionzi achida kuti itawo gwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achichinje
vazhinji vataura nestudio 7 vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo mumwe anetsana nemapurisa nhasi ndimuzvare Agnes Chioko avo vanogara nekushanda kusouth africa muzvare Chioko vati pavamisa motokari yavo panga pasina mitsetse yanga yakajeka izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora $50 nematatu
And then they tell me kuti hapana line. Where is chinde chipenda industry tikudza kuti paint your road so that we see kana uri foreigner hozvione kuti hapana line. Why are they painting their road? And then I have to pay $53.
Muzvari Choko vati vashandi vekanzuru vari kuita hori vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yechioko muhomwe.
Because ndopfuura nepana pavanhu vanopaka motokari dzinotengesa madomasi, onions, tomatoes, they park here, nobody bothers them. But every time we drive these cars into Zim, we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry, it is corruption. Saka, next time, can you paint your lines so that we know clearly that this is a no parking zone?
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuru inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatiwo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetse yacho haioneke vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Period yacho yavanokupa cherezvinekarisiti kavanenge vakupa kaita havazokonsidhi kana 1 hour yacho vanokasika futi kuzodzoka vaakukuta se vaakukubhadharisa izvi kana kuti munenge vakutozokumbira futi kuti ndokumbirawo mozodzoka chitime asi 1 hour chisati yakwana vafanira kuona maparking bays aya madiki zvekuti munhu anopaka wed4d akapaka apo kuti abude momunhu zvone dzando paka akadya len i
mutauri wekanzuro yechinoi vatichawana mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimirira yeClient Investment asi vamulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadavi renharembozha yavo ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.
Masangano anomiririra vadzidzisi nhasi aita musangano nevakuru mubazi rezvedzidzo umo munyori webazi rezvedzidzo amai Tumisang Tabela vakurudzira masangano anomiririra vadzidzisi kuti vanyorerane pasi mashanduro avanoda kuita nebazi rezvedzidzo. Vamwe vapinda mumusangano uyu uye vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kubata zvinonetsa vadzidzisi kana kuedza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyaya yedzidzo. Asi amai Tavela vanonzi vari kutsvaka nzira yekushanda nemasangano anomirira vadzidzisi. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Tavela kuti tinzwe divi ravo. Vamasaraure vati musangano uyu hauna zvikuru zvavabatsira nazvo uye chirongwa chevadzidzisi chekurega basa zvondo rinouya hachina kuchinja. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamiriri vevamwe masangano evarairidzi. Asi tabata vamasaraure kuti tinzwisise nezvemusangano uyu.
Tasangana napemani musekiritari yemuta anga achizvimbodzisa kumaunions achida kuti tichagwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achichinje kaucha yekare yekuchagara tichitaurirana tiroka pamwe chete zvizhinji zvatati tichitaura zvazvisinei nezvenyaya yemushandiro yatinoita kumabasa zvedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwanisa kuimprovha naminista wepurimary sector education zvisinei nezvemacondition ezvimizinend weking edu anonzi anozoatendwa naimbulaya wedanoita kuto.
Saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa?
Tatafarira ndechekuti isusu iunioni taisa nyaya yedu yekuti tinoda education equalization fund iimbrodhisiwe neministry. Education equalization fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisimudzirwewo zvoenderana nezvekumadhorobha. Tikaisa nyaya yedu zveye kuti tinoda kuti tive nerural pension adjustment allowance. Tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakatiwa ndei inovakurudzira kuti varambe varipa basa. Asi hapana achatapuwa chinobatsira pazvichemo zvese zvataisa. Vazvitambira vachiti taakunogadzirisa zvinhu zvese izvi zvagara vanga vachingotioti zvimwe zvacho taatinazvo muurongwa hwedu.
Ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi?
Kutaura zvemene hapana chatingati tanyatsobvumiranwa inyaya yekuti nini mupandemic state anga achinzwa my policy proposals ekumaunions nezvichemo zvemaunions anga aine zvichemo. Saka pazvobvumiranwa wachakanyanya simba chekuti zvinsei kusangane nemaunions kuti tipedzerane nyaya yekuti maticha anenge achiita remediation abhadharwe mari kana achiita remediation. Zvizhinji zvinoenderana nemukurarama kwedu nekushanda kwedu zvazenge zvichiparurwa pamusangano wekwekwekwe. Musangano uyu wanga uri wapemani sekretari mutsva achizivana nemaunions achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy or proposals avainawo musekta achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo.
Avo vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vagadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa, COSA. Mumashoko aburitswa neCOSA vaNyarota, avo vakavamba bepanhau reDaily News, vari kutarisirwa kuunza ruzivo rwakadzama munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro ichi. vanyora kuti vakaita mbiri nyika ichangobva mukuru wana kuzvitonga apo vakabuditsa uori hwaitwa nemakurukota ehurumende yava Robert Mugabe kuburikidza nenyaya dzaizikanwa nerekuti Willowgate scandals apo vaive mupepeti wepepa rehurumende reThe Chronicle. Mushure mokuburitswa kwenyaya iyi, vanyarota vakabviswa semupepeti weThe Chronicle ndokubva vatsvagirwa ofisi kuHerald muHarare. Vanyarota vakashandavo semupepeti weFinancial Gazette, Africa Information Africa, vakazoendawo kunoshandira chikoro chevatori venhau vari pamabasa cheNordic SADC Journalism Center kuMozambique. Vanyarota mumwe wevatori venhau vakawana mukana wekunodzodza njere pachikoro chepamusoro-soro chine mukurumbira pasi rose cheHarvard University chiri mudunhu reMassachusetts muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veDemocratic Republic of Congo vanoti zvakabuda musarudzo zvichanonoka kuburitswa sezvo kuverengwa kwesarudzo idzi kuri kutora nguva yakareba, izvo zviri kurwiswa zvichinzi iyi inzira yehurumende yokuda kubiridzira sarudzo. Mukadzi wechitatu apinda muchechi yerudzi rwechiHindu kuChamembe kweIndia achityora murao wechitendero ichi wekuti hakuna munhukadzi wezera richiri kutevera anobvumidzwa kuisa gumbo rake munzvimbo yekunamatira iyi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nevakuru vedare reCongress vachiedza kubuda nechibvumirano chekuti mapazi ehurumende akavharwa avhurwe. Mapazi aya ave nemasvondo maviri akavharwa sezvo vaTrump vakaramba kuisa runyoro rwavo pabudget rakapasiswa nedare reHouse of Representatives neSenate, vachiti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana masere vakambomiswa basa, uye vashandi vanosvika mazana mana ezviuru vari pabasa asi vasingabhadharwe. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vanoti mudhuri uyu unobatsira kuti vanotengesa zvinodhaka nevanopfurikidza mwero vasapinde muAmerica. Asi vebato remaDemocrats vanoti kuvaka mudhuri mukore uno hakuna zvakunobatsira, vachiti zviri nani kushandisa michina yechizvino zvino kurinda miganhu yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro weMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Kana vachitiwo yes, a government shutdown, zvireva kuti masystems ehurumende haachaita flow zviri smooth fanika zvaanofanira kunge ari, because masystems emunoma ane mastages aainawo ekuti from the government, federal government zvichienda kumastates uku pane flow inotedzwa, iyoyo ndo inenge yakatwa iyo, because kune mari dzehurumende dzavanoti zvo controlwa nehurumende, kana dzi budget yacho isina kumira mushi, kana kuti hurumende isina kupa go ahead yekuti mari idzo dzishande, hadzibude. Saka mari idzo izvezvi hapana mari iri kubuda yehurumende kubvira musova wavhara.
Chinonyanya kukonzera kuti vazosvika pakuti ngaivharwe chii?
Panenge paita kusawirirana pakati pevatungamiriri venyika. There are three components of the government. Ivavo kana vasina kuwirirana vanoita kuti hurumende inzi yavharwa, because kuti hurumende muno muishande macontrollers ese finance vanofanira kunge vawirirana. Saka panga guru nere vatidza kuwirirana nenyaya yekuti Trump ari kuti ndoda kuti mari ibudget hurumende about 5 billion iende kunovaka wall. Saka mamembers of the senate nemamembers of the parliament vati hazviiti, kusawirira neko kwakuzvira kuti tsamba tani tumbobvira henyu kuti mari dzehurumende dzibude.
Saka zvinozogadziriswa sei vakatadza kuwirirana? Hapana zvimwe zvingaitwe here kuti hurumende ivhurwe?
Vanotowirirana chete kuti hurumende ivhurwe. Muchaona henyu kuti chi presha yacho ichabva kuzasi uku, because izvinezvi makatarisa kana mapaks chaiwo akava source of income yehurumende akutisina. Hurumende izvinezvi is losing billions and billions of money. Zvinoti 5 billion yavaifanira kunge vakawirirana kuti ishande kuenda kujura hoka. Mari yavaruza is more than 5 billion.
Mashandiro anoita hurumende yemuamerica iwaya ekuti inombovharwa ichivhurwa nezvikonzero zvakadai, munoona sezvingashandewo here kuZimbabwe kweduku?
KuZimbabwe hazvishande, nekuti kuZimbabwe kune humbimbindoga. Kune yavanoti center of control yekuti izvo president vanoita zvavanoda madiro ajojina chaiwo. Vakada kuti nhasi ndoda kubatsira DRC, vakati nhasi ndoda kuendesa masoja kwakati, zviri kwavari. Vakada kuti nhasi kuuye bhondi, zviri kwavari. Saka kuZimbabwe zvinotadza kushanda, nekuti mutungamiriri wenyika makamupa masimba akawanda stereki.
Vazvidzai ruzvidzo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOhio vari zvesa chigaro weMDC muno muAmerica. Vange vari parunhare kuOhio kwekare naEvans Sininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hurumende inoti yatanga nhasi kumisa basa vamwe vechidiki vange vachishanda mumawadhi ekumamisha kana kuti mayouth officers, nechinangwa chekuda kuedza kuderedza mari iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Nyaya yokumisa vechidiki ava basa yakataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube gore rapera, vachiti mari zhinji yehurumende inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Asi pakamboedza vaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kumbomisa vechidiki ava basa, vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo vakatsika madziro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vechidiki ava vanoshandiswa nebato riri kutonga mukutyora kodzero dzevanopikisa. Asi vechidiki ava vanoti vanoita basa rakakosha kukurudzira vechidiki kuzviitira mabasa emaoko. Zvinonzi pawadhi yoga yoga paine vechidiki ava vatanhatu, asi pari zvino pave kuiswa mumwe chete. Bazi Republic Service Commission mumashoko aro kuvatori venhau rati ramisa vechidiki zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vatakawira maluku vekuGuruve.
Ya, panyaya iyoyo paita kuti pane vakamiswa kwabva kaita vamwe vari kusara, saka bati munyuto irimo muvanhu havasi kufara. Ndinokuda kwokuti hwani zvangouya vanhu vasingatarisiri, plazi inonzi abolishment of office inova yaifanirwa kunge ichipa vanhu mari yakati wandei, but ivo vapanenge pakashanda chisoti chokuzisainai maretirement form.
Muri pavamwe vari kusara here kana kuti makamiswa?
Inini ndiri pakati pevari kusara.
Mungaziva kuti vari kusara vanenge vari vangane?
Vari kusara vari about 3,000.
Mari dzavari kupiwa dzekuenda pamudyandigere kana kuti dzamuri kuti dzeretirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari?
Nezuro vanhu vakaisirwa mari yainzi pay notice inova yanga iri kuma 1,400 something. Then papackage hapasi clear, bcause pakangonzi tichakuwekerai mapensions enyu, but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something. But vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifanira kutoita kana by 4, bhozi kamiswa basa kusiri kuda kwedu, bhozi munhu hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years, bhozi ivo vaiti vabva vatodzima nezidari kuti youth officer kureva kuti vaabhoisha office.
Vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira, nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira ZANU PF rutsigiro. Ichokwadi here, munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda?
Haa, ano ipapo anga ve mani ma youth officers basarawo vane basa rinenge rakati kurei chekutanga ndechekuti vanobatsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maproject then nekunge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maproject proposal then nenyaya yekuvandudza nzvimbo.
Mumwe wevechidiki kana kuti youth officer vatakawira maluku vange vari parunhare kuguruve naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zvenhabvu wepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zviri kutsvaga vatambi vatsva segadziriro yemakundano emwaka wenhabvu wa2019. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vane mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Mashao Machazane kubva kuDynamos, Milton Mumbe kubva kuCapes United, naota mukanga uyo vatenga kungezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa kama Billiard na Knowledge Msona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Ezvinezvi vakomana vakatenga Milton Ncube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndiri kuona vakomana vakaka they are beefing up their team so far so good, and Harare City is the team to watch. Takatarisa gore rati kutopinda hero season yatiri kupinda mwaka watiri kupinda uyo, Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufainari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Ukuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana naPhineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva kuFC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague muna 2017, maGreen Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna 2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi, kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomeni mapeza ichi chapinda mumusha Mengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God knows Murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chaanofarira munyika kunze kwemaWarriors, vaOnest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League chikwata.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC yokurudzira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarayiridzi mumusangano unonzi hauna zvawabudisa zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa Maharaja. Harare. Tashuka kumagumo, echurongwa chedu chanasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 4 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Abebandla eliphikisayo ele MDC bakhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempila kahle.
Odokotela labakade besalo abathi umsebenzi abakaphenduli emsebenzini. Sizama hunga ukuthi bebekhuluma bathi Harare kodwa thina hayi asikaboni. Yalo lokhanga kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine i-strike ayasikho ama-senior doctor ayasebenza.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli welizwe. Ukuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wodumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDr. Henry Matsorera onguye njalo unobhala uhlangothi lwezempilakahle kubandla eliphikisayo le-MDC ukhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lokusebenza kogatsha lwezempilakahle. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba batholise isilinganiso esedlula esilithumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Matsorera uthi asikho isizathu sokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali. Lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi hlangothi ithembele kuhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende akumele akwenze? Kumele alutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu labenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke. Kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselelwe lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Inkuthazo kamadzorera iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye leholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphatha amandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele indubo uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama-ordinary citizen and uhulumende kalandaba lozulu. Kodwa kimi kungivezele ukubana ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwanga ngabantu. Yikho lapho esilohlupho khona.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasoze kwansi kunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasotsha. Manje amasotsha ajayele ukubana nxa ungaba le nkinga siyatshaya abantu, ungaba le nkinga ukuthiwa yikufaka abantu emfonweni. So manje into ze-civilian leadership azisebenzi njalo, abantu kuyakhulunywa nabo kuvunyelwana.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempilakahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha kungaba nganeno. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo yehlule ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli welizwe. Isikhulumeli sabodokotela laba uDokotela Elias Muzoremba utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi bacele unkosikazi Mnangagwa ukuthi akhweze isicelo sokuthi kukhona okumele kulungisiswe okulutshwana andubana babuyele emsebenzini. Isixoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya othi odokotela asebaqeda izifundo abakhalala ngamsebenzi njalo kusukela ngeviki ezayo bazabe beselapha lemikhuhlane efana lemvukuzane njalo okwakhathesi bayelapha abalimele kakhulu labesifazana abakhulelweyo babelethiswa. Asizweni okuningi ngalingxoxo ayiqhube lo Chris Kande weStudio 7.
Hayi odokotela laba kade besalo abathiwa umsebenzi abakaphenduki emsebenzini. Sizwa amahungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Njalo lokhame kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoin i-strike, hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela. Hayi siyasebenza gadalala kodwa impilo yabantu sikhangelele sifake phambili ukuthi abantu basize. Yikho sibona-ke asikwazi lokhu ukuthi kuzaphetha ngani ngoba into ezenzakala eHarare. Okuqakathekile ukuthi thina lapha sikhangela abantu ukuthi babe buya bethule gadalala lokhu esikuthi ngama-emergencies. Yikho abantu bayazuza uncedo. Yikho lapho ngiyabonga.
Ye manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi, umumo unjani, liyenelisa yini kulalabo abanye abakhalala umsebenzi bengekho?
Hayi andingitshile ukuthi siyasebenza gadalala ukuthi bangabuya sibili. Hayi singafisi ukuthi babuye sezosebenza kuhle njengoba esasikwenza kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu bejabalala.
Sike sabona imfanekiso khona ngapho esibhedlela sempilo bekungani akula bantu besibhedlela lapho, bekuhamba njani?
Hayi abantu sibile esibhedlela yikuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheka kanzima kuthiwa ngama-emergency abantu okuthi ma kungayenziwanga lutho bengasishiya. Yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo, abantu abangani baqinile basezindlini sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, i-cancer, sizaqalisa ukuba bayelapha labo sibahlanganisa lama-emergency case lawo labo sizama ukubanceda. Yikho ngawo bone ukuthi engxenye kula mapikitsha angani atshengisela ukuthi akulabantu.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa icingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo.
Okay. selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bezilomhlangano namhla leziphathamandla zikahulumende njalo zithi akukho okumqoka okuvunyelweneyo kodwa umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo ulalele izikhalazo zabo wathi uzazihluza. Inhlanganiso ezibalisa iZimbabwe Teachers Association, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lezinye zithi zizakhalala umsebenzi izikolo zivulwa kulinyanga nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zababalisi. Izikhalazo zababalisi zigoqela ukuholiswa ngedola leMelika, ukuthola imali yebonus yomnyaka odluleyo ngoba besithi abayitholanga yonke, kanye lokwengezelelwa iholo. Ku-Life Talk lamhla sikhangela isimo esikhona elizweni, ikakhulu udaba lwemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leMelika leBond Note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNancy Pelosi ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumlawuli wedale lePhalamende leMelika ebuyela esikhundleni sakhe sokuba ngowesifazana wakuqala ukuba lesikhundla esilamandla embalini yezombusazwe weMelika. UPelosi ukhangelelwe ukumelana lomongameli Donald Trump oyebandla lamaRepublicans, yena engowamaDemocrats. Elemelika lithi ele Democratic Republic of Congo kumele lethule impumela yokhetho emqotho ngoba lingayikela ukwenza njalo lilakho ukubhekana lezijeziso zenotho ngoyabe kuyikwephula ilungelo lombuso okhululekileyo kwele Congo. Amalunga edale leCongress leMelika asemhlanganweni khonapha eWashington DC lomongameli Donald Trump okuxazulula udaba lokuvalwa kukahulumende weMelika osokufike amaviki amabili. Uhulumende weMelika ulokhu engasebenzi ngokugcweleyo ngoba kungela kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans kanye leliphikisayo lamaDemocrats ngokuthi kusetshenziswe imali efika amabhiliyoni amahlanu eyokwakha umduli wazavimbela abavela eMexico ukungena kweleMelika mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, uMnumzana Duma Phimema.
Okwakhathesi kunzima ukubona ukuthi kuzahamba njani, ngoba uMongameli Trump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umdulo ozakhiwa emngceleni weMexico leAmerica. Xa kungela mali ikwakho umduli lowo, yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats, on the other hand, labo bathi asifuni umduli lo, thina asifuni ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala i-border instead okwakho umduli. So mbone ngani uTrump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe, and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ekhampena. Ngaye ngehlile kwakho umduli lowo within 2020 ubonakala suze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini, njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga e-party yakhe ama-Republicans kade bemsekela. Namuhla ngike ngabona ama-reports kulama-senators athize aseqalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulumeni kudle sinegotiate singabe lokhu esimidawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka, I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lo Trump.
Kambe lokhu kungabe kusichoni kumnotho welizwe?
Eno tweni ilizwe le America i-shutdown iyamisa ama business amelele ukuncediswa ngama branches kahulumende. Okathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Ama business, like I said, adependa ngama services kahulumende. Lawo nxa kule shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inothi yelizwe izagcina sandayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele. Angike kwaqhubeka kwesikhathi esithi ngabe izinyanga ezithize, but kumele bagcine behlala phansi. Omunye umele abe athi hayi, mina lami I'm willing ukunegotiate. Mina ngibona ngani umnumzane uTrump nganike ama-democrats eyinye into abayifunayo njengale ethiwa yidaka yekungenisa abantwana abangena bese sibancane e-America bangenwa ngabazali. Maybe ama-democrats engancimilika athi alright, nansi imali yakho yomduli lowana.
Lo ngumnumzana Duma Phimema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseDallas eTexas. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo alonyaka ngalimpela viki. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo langensonto abaqeqeshi beqembu le-Highlanders bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha abangaba yingxenye yaleli qembu lonyaka. Iqembu le-Highlanders lenelise ukwala lokhu lesilinganiso esikhulu esabadlali abakade bevele bedlala kuleli qembu unyakenye. Njalo iningi lalabo badlali abazabe bekhangelwe kulimpela viki ngabadlali abavele bedlala kuqembu labasakhulayo leBhoso 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Bakhona njalo abambalwa ababonwe ngabaqeqeshi beqembu bedlalela amanye amaqembu abazakuba yingxenye yalolu hlelo. Njalo labo abazatshengisa ukuba bona bengenelisa ukudlala kusigaba sePSL bazanxuswa ukuba bazilolonge neqembu elidlala kusigaba saphezulu. Iqembu le-Highlanders lithethe isinqumo sokuba lizikhulisele abadlali ukuze lingasebenzisa imali lokhu lithenga abadlali abavela kwamanye amaqembu, okuyinto ebisenza ukuba isikwelede saleli qembu sona esifika phose isigidi siyale silokhu sikhula. Lalapho kuyabe kutholakale ukuba kule ndingeko yokuthenga umdlali ovela phandle leli qembu lithatha umdlali oleminyaka engedlule amashumi amabili lantathu. Obona ngokudlelana loZulu uqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi umdlali oleminyaka edlula amashumi amabili lantathu othathwa liqembu leli uyabe evele ngumntwana wekhaya njengalokhu kwenzakale ngonqobizitha Masuku.
Khangelele ukubana njalo unqobizitha ebengumdlali oke wadlala lapha kwa-Highlanders, umuntu okwaziyo i-culture lama-values e-Highlanders. Kungakho-ke sibone ngathi hhayi ngumdlali sibili ozasiphathisa kumasizini la azayo.
Ngemva kohlelo lolu lwangempela viko lokudinga abadlali abatsha, iqembu le-Highlanders lizasungula amalungiselelo alo alonyaka mhla zingamashumi amabili kuyona le nyanga kaZibandlela, lapho abadlali abazahlolwa khona ngabodokotela ukuba imizimba yabo ikulungele na ukudlala umdlalo wenguqu qede bebesebesiyazi lolonga besendaweni eyimfihlo kweviki elilodwa. Phezu kwamasuku abanye abadlali abadingwe liqembu le-Highlanders ngababalisa uPrince Dube yena laye obevele ngumdlali we-Highlanders engakayidlala kule-South Africa, kanye loBukhosi Sibanda yena obedlalela iqembu leBantu Rovers laye engakayidlala kule-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba linkomile wena. We baba, gunzima kulomhlaba.
Namhlanje kuhlelo Was a Friday, silomculi odumo womdumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu, odabuka iCholocho kodwa osebenza ehlala kwele South Africa. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umculo kamas
Skandi kukhanya yiwo otshisayo kulezi nsuku ozokusenza abaculi abaningi bangene kuwo. UThamsa Nqandlovu nguye esimphetheyo namhlanje kuhlelo.
Angibingelele bonke abantu angabe belalele umsakazo njengamanje. Libingelelwa uThamsa Nqandlovu, umfana ozalwa eCholotshe emathetshaneni la ngizalwa khona. And then ke ngase ngikhulela laphana koBulawayo kwamfazi oshaya indoda kwentuthu ziyathunqa. Kulapha engikhulele khona, kula engiqalele ukuthi qala ukuhlakanipha khona.
Ndlovu uthi bakhona abaculi abamenza waba lo mdlandla wokucula.
Kusho ukuthi ngikhule ngilalela isicathamiya imbube, ngilalela iBlack Mambazo, ngilalela amaSoul Brothers, ngilalela othwalofu obheka umuzi. Ngicela uxhaso lwenu, lisixhase, lisupporte kakhulu, lithenge ama-CD.
Lidlalati lakhe elitsha esiliphetheyo namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday.
I-album yokuqala yayithi Amacala, and then le esibili ithi yona Bathi Kukude. And then abantu engisebenze nabo kule album le esibili, ngisebenze noKhulekani odume ngelithi Khu lapha kuMpumelelo Shining Stars. Ngisebenze lo Khu Khulekani, ngazosebenza ke noGazela Iminyama la kuma backing vocals, and then ngazosebenza noMthabisi Moyo lapha esiginqini. Bengibamba nayabuya bambe nje umfowethu esinokubambisana kakhulu. And then ngizothi lapha kwibhesi ngasebenza noBhuti Bakhulule.
Abaningi bayazithengisela ingoma zabo ikakhulu kulezi nsuku kumakhasi okuzilibazisa awe social media.
Atholakala kuFacebook, kuFacebook ungasesha nje uthi Thamsanqa Mqondisi uzongithola. Thamsanqa Mqondisi Ndlovu uzongithola kuFacebook. ICD yami manje ezitolo ayikatholakali kahle, kodwa bakhona abantu mhlawumbe ongabafonela. Ungathinta le phone number 083-421-5628. Ungathinta ke leyo number ungakwazi ukuthi uzitholele nawe elakho iCD. Siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi abaphuma kule Mandebeleni bakhala ngokuthi imiculo yabo ayidlalwa emsakazweni yaseZimbabwe. Laye-ke uThamsa Ndlovu ukhala labaningi, kukanti nguye besigwejise laye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda Lisa.
Umculo womdumo kaMasikandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa usebenza ehlala kwele South Africa besimuzwa lapho xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC likhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano seAbuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempilakahle. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusoqiniso ukuthi sebebuyele. Walivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.